Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 12 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kanzuru iri kutotanga kutotaura kuti vanhu havasi kubhadhara, asi vanhu vari kubhadhara, asi vanhu vazhinji pavari kubhadhara paya mitero yavo haisi kubviswa pamapepa avanenge vachibhadhara.
Kanzuru yeHarare inonzi yave kuda kubhadharisa mitero pazvikwereti zvichaomesera vagari vemuguta.
Tsakurudzo dzataita pari zvino tikuona kuti mapato maviri ari munyaya idzi, bato reZANU-PF nebato reCitizens Coalition for Change, tikuona ndoo pari kuita makakatanwa panyaya idzodzi.
Rimwe sangano ravanotengesa mumigwagwa rokurudzira mapurisa kuti asunge vari kuita mhirizhonga kumbare pasina kutora divi. Vechidiki voita musangano paUniversity of Zimbabwe kuedza kukurudzira runyararo pamberi pesarudzo dza 2023. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kanzuru yeguta reHarare kuburikidza negwaro kuvatori venhau inonzi iri kuronga kuchaja zvibereko kana kuti interest pazvikwereti zvayo zvine vagari zvave nenguva zvisati zvabhadharwa kutanga kupera kwemwedzi uno. Bepanhau reHerald rinoti kanzuru kuburikidza negwaro iri yakazivisa vagari nevanoshandisa kana kutenga zvinhu kubva kwairi pamwe nevose vane chekuita kuti ichange ichitanga kuchaja interest pazvikwereti kutanga musi wa 31 Gumiguru unove mwedzi uno. Vagari vose vane zvikwereti vanonzi vakakurudzirwa kuti vange vabhadhara zvikwereti zvavo kana kuti voenda kumahofisi ekanzuru ari padyo kuti vaite urongwa hwemabhadhariro avachazoita kuitira kuti vasabhadhariswe interest. Kanzuru inonzi ine mari inosvika mabhiriyoni 10 nemanomwe emadhora ekuAmerica inova zvikwereti zviri muvagari nevezvemabhizimisi. Studio 7 yabata meya veHarare vaJacob Mafume vakati urongwa uhu hausati hwatanga. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Programs Officer weCombined Harare Residents Association vaRuben Akili kuti tunzwe kuti sangano ravo rinoti kudii neuronga hwekanzuru uhu.
Tinoti tatambira mashoko ekunzwa kuti kanzuru ichange ichiripisa tingati vanhu vanenge vasingakwanisi nguva chivanobhadhara nguva nenguva mitero yavo. Asi chinhu chikuru chatitova kuve tinoburitsa pachena ndechekuti kanzuru pachezvayo billing system yayo haisi kushanda, uyezve pachirungu tinoti iri chaotic, hazvinyatsonzwisisa, inyonga nyonga. Saka naizvozvo kuti kanzuru izive kuti munhu ane chikwereti chemari haitozivi ndo chekutanga chatiokuonesana tibudirane pachena. Kanzuru ndofunga munhu wese anozviziva muHarare kuti yainge ichishandisa pachirungu yainzi BIQ system, ikabva yazochinja ndokutanga kushandisa imwe system zvakare inonzi Sage. Pakubva kuBIQ vachienda kuSage tingati pane mashoko kana kuti pachirungu ranoti data rakarasika zvakanyanya, zvekuti kazhinji kazhinji hazvinyatsozivikanwa kuti imari yakave inoluzwa nechiitiko ichocho. Pekutanga chechipiri isusu tange tinotoro netarisiro kuti kanzuru yange chakutibudirira pachena kuti nhasi kwave billing system itsva. Kanzuru iri kutotanga kutotaura kuti vanhu havasi kubhadhara, asi vanhu vari kubhadhara, asi vanhu vazhinji pavari kubhadhara paya mitero yavo haisi kubviswa pamapepa avanenge vachibhadhara.
Zvakamirawo sei kuti vagari vange vachibhadharawo mari dzavo paine nguva kuti vasazosangana nematambudziko iwayo ekubvisiswa interest?
Isu tanga tine fungidziro kana kuti tarisiro yekuti kanzuru semaitiro ayakamboita kare ekutibvisa mama interest charges yayaya yakauya kuvanhu kanzuro yakauya kuvanhu ikabvunza vashandi vekanzuro vakatenderera vachibvunzurudza vanhu kuti todii nenyaya dzezvikwereti todii kuti vanhu vabhadhare ekanzuro ikaisa chisungo chekuti izvi ngatimbomirai zvekubhadharisa vanhu mainterest nechikonzero chandataura chekuti billing system yekanzuro pachezvayo yange isina kunyatso yange yakaminama nanhasi ichiri yakangominama inyonga nyonga hazvizikanwa kuti zviro zvinofamba sei saka naizvozvo mukuita ikoko nhaurirano dzakaitika pakati pevagari nekanzuro ndozvatanga ndichitarisira kuti pari zvino paifanira kuita dzimwe nhaurirano kuti vabereki tatiisusu tichiona kuti vanhu havasi kubhadhara naizvozvo tine mufungo wekuti tisese tidzorere nyaya dzemainterest yayo nechikonzero chekunyangira vanhu kana kuti kumonya vanhu maoko ichida kuva kuti vabhadhare mutero ichaona kuti vanhu vacharamba tingati vachiita shikwindi panyaya dzekusabhadhara idzodzidzo
mune matanho amuchatora here ekupikisa danho radzikwa nekanzuru iri
ngadzive dzinogadziswa nyaya idzodzo pane kuti tiende kumberi kune zvinhu zvinozotiunzira pachirungu anoti macomplications nechikonzero chekuti billing system yekanzuro inyonga nyonga pari zvino vanhu ngavabhadharewo zvakare maservisi avanowana saka naizvozvo tikuti isu kukanzuro ngaisaite zvinhu zvekuti inopedzisira yakuendesana kumatare edzimhosva nevanhu pekupedzisira tinoona kuti kazhinji kazhinji zvinopedzisira zvaakuita kunge pasina ukama hwakanaka pakati pevagari nekanzuro yekuta Harare saka isusu tinoona nyaya yenhaurirano uyezve nyaya yekugadziriswa kwebilling system dziri nyaya hombe dzinofanira kunge dzisiyo dzinogadziriswa nekanzuro isati yatanga kuita zvairoda kuita izvo
avo vange vari programs officer vecombined Harare Residents Association vaRuben Akili vari parunare muHarare naJoga Kandemiri weStudio 7. Mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vanoti vari kushishikana zvikuru nemhirizhonga iri kutarisana nevanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa kumbare vaWadzai vari kukurudzira mapurisa kuti vaite basa ravo nemazvo kuti mhirizhonga iyi ipere kwete zvavari kupomerwa nevamwe zvekuti vari kuregedza nhengo dzebato reZANUPF dzichiita madiro uye vachinzi vari kutora mari dzechioko muhomwe mumashoko ari padande mutande reTwitter mutariri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vari kusunga vose vari kuita mhirizhonga kumbare uko kwakatofa munhu mumwe chete vanhu makumi maviri vanonzi vasungwa nemapurisa nokurwisana kuri kuitika kumbare vanyati vakurudzira vanhu kuti varemekedze runyararo ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye navaWadzai nezvenyaya iyi
kumbare kumupedza nhamo kuri mhirizhonga tingati pava nemazuva anokwanisa kutoita matatu kana mana tichiona violence iyoyo ichiitika kumbare imhirizhonga iri kukonzereswa nevanhu vari kuuya vakabereka mapato avo ezvematongerwo enyika vachivhiringidza kushanda kunoita vanhu vanozvimiririra vanhu vanozvishandira mumastreet vendor nemainformal traders tiri kuona vanhu vachiuya vachida kutora nzvimbo dzinoshandirwa nemainformal traders vachivaita kuti vabhadhare mari dzakawandisa idzo dzinenge dzisipo nekuda kwemamiriro akaita upfumi hwemunyika medu ndo maonero ati kuita mhirizhonga dzichizoonekwa vanhu vachimhanyidzana mapurisa achiuya zvichiputswa vanhu vachipirana nokudaro isusu seboka tiri kuti maitiro akadai haasiri watinotarisira nokuti bumbiro remutemo rinotikurudzira rinosapota zvinoitwa nemainformal traders saka mhirizhonga yatiri kuona iyi tinongotarisira chete kuti vese vari wanikwa varivo vari kukonzeresa kuti vange vachisungwa ende mutemo uchiita basa ravo
pari zvino mungaziva here kuti ndevemapato api vari kuita izvi uyezve kuti mapurisa ari kuti chii nezvenyaya iyi
tsakurudzo dzataita pari zvino tiri kuona kuti mapato maviri ari munyaya idzi bato reZANUPF nebato recitizens coalition for change tiri kuona ndo pari kuita makakatano panyaya idzodzi asi tsagurudzo yatiri kuita iri kundotitaridzira futi kuti vanhu vari kubato reZANUPF ndo vari kuuya vachiita nyaya idzodzi dzokuti vanhu bhadharai mari kana usina kubhadhara usina kadhi remusangano haukwanisingochishandira pazungu yanongochishandira neccc of course varipo vamwe vanoitawo saizvozvo asi patsvagurudzo dzataita tiri kuona kuti zvakanyanya kurerekera kubato riri kutonga rezanubef
imi kurudziro yenyu ndeyekuti chii
tinokurudzira mapurisa kuti asatora masaidzi nokuti dere kwamapurisa anga akauya achida kuti pave nerunyararo tingadai tisina kuona mhiri zvinonga ichiramba ichienderera mberi but problem yatirisangana ndeyekuti mapurisa haasi kuuya tiri kukurudzira mapurisa kuti auye achengetedze mutemo nokuti maonero atiri kuita havasi kunatsokuita basa ravo nemazvo because vanhu vari kukonzeresa mhirizhonga iyi vari kungozviita pachena pasina vatiri kuona vari kusungwa saka tiri kukurudzira mapurisa kuti auye achengetedze mutemo pasava nekuita senge vari kukurudzira mativi maviri aya ari kurwisana zvinhu zvinge zvichiramba zviri mashatirwa zvakaita tiri kuona
avo vange vari mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa revenders initiative for social and economic transformation vasamuel wadzai vachitaura namarvelous muhlanganya huye westudio 7 vari muharare Chikoro chepamusoro cheUniversity of Zimbabwe chiri kuita musangano nevechidiki nhasi wakanangana nekukurudzira runyararo pamberi pesarudzo dza2023. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekukurudzira runyararo munyika dzose muAfrica kana kuti the African Union Continental Framework on Youth, Peace and Security. Masangano ari kukokera musangano uyu anosanganisira Young Global Leaders Network, SADC, African Union, University of Zimbabwe, 4H Zimbabwe Foundation neZimbabwe Youth Council. Vari kutarisirwa kutaura pamusangano uyu vanoti mukuru we4H Foundation vaJohn Muchenje, nengo yeparamende yeEpworth Constituency Amai Zarela Makari nemumiriri wePalestine muZimbabwe vaTama Almasri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru wekurongwa kwemabasa pamusangano uyu vati Nashengirande avo vanovavo mukuru wesangano reYoung Global Leaders Network in Zimbabwe.
Chirongwa chamangwana ndechekuti vechidiki vanova vari kufunda nezvemutemo inova inonzi law nechirungu paUniversity of Zimbabwe vanzwisise kuti chii chinonzi runyararo peace and security chiri kutaurwa pasi rose kubva kuUnited Nations resolution yakaitwa ne Security Council uye ne Youth Peace and Security Framework iri kufambwa nayo donzo rekuvandudza runyararo mudunhu roraraunda yeAfrica yose kuti vahwisise kuti chii uye vakawanda vechidika havasi kuhwisisa kana kuti chiti Youth Peace and Security tiri kutii saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatichange tichitaura nazvo mangwana kuti vana vechidiki kunyanya vari kuzvikoro ivo vari kufunda nezvemutemo vanokwanisa kukontribhuta vanokwanisa kuita sei kuti nyika oro nharaunda yeAfrica takatarisisa Zimbabwe kunyanya kuti inge ine runyararo uye Youth Peace and Security inge runyararo kuburikidza nevechidiki tinoona pamhirizhonga dzakawanda vechidiki ndoo vanoshandiswa
sei manangana nekuchiitira paUniversity of Zimbabwe pazere vana vechikoro nevakomana nevasikana vechidiki
chakanyanyo kutarisira kuti tinge tichitaura nevari kustadha kana kuti vari kudzidza nezvemutemo nekuti kazhinji ndoo vanonyatsonzwisisa nyaya idzi ende vari pari nani pakudzinzwisisa toda kuti vavandudze ruzivo rwavo so that vanoona kuti vangaita sei kana kuri kuingenja nevemutemo malaw enforcement agents mapurisa nemakoti vanenge vachizotangira papi vachienda papi
mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe ndeyekutiwo kudii
saka tinongoda kuti kumhuri yeZimbabwe runyararo hazvinei kuti unopinda kereke ipi hazvinei kuti unobva kupi hazvinei kuti uri murungu here kana mutema ikodzero yako kana kuti tingati ihomework yako kuti unge uchipromota kuti unge uchikurudzira runyararo uchidzidzisa vanhu nezverunyararo munharaunda yauri.
Mukuru wesangano reYoung Global Leaders Network in Zimbabwe vati Nashengirandi vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo mumwe wevari kutarisirwa kutaura pagungano iri vari mukuru wesangano re4H Foundation vaJohn Muchenje kuti tinzwevo maonero avo.
Sekuti musi 21 September randa riri zuva rekukomemoreta yatinoti International Peace Day. Kuruzuwa rinyararo. So, mangwana taakuta zaharachu. Raka postonia. Boza boza kakarita mpakili wani. Atavurita mangwana. Izi warati kumemoreta. Uruku celebrata. Rinyararo. Patro. So, Zimbabwe. To also start in part of that. Zimbabwe is signature. AU. So, we are commemorating the day tomorrow. Through a program that should be done by the Zimbabwe.
Tiri kuona mune zvimwe zvirongwa zvakawanda wanda muri kunyanya kubata nyaya dzevechidiki nerunyararo nekugadzikana kwakanaka. Sei makanyanya kunangana nenyaya dzerunyararo idzi?
Tinoona Zimbabwe gore rinouya, atinge maJuly ichaita maelection, atinoti maharmonized election, achange achisarudzwa mukuru wenyika, achange achitonga kubva 2023 kusvika 2028 maMPs nemakandelas. So tikatasa kumasure rechipiki vanowanzoshandiswa namapato avanobva kuparticipata mune zvemhirizhonga vatinoti vanoshandiswa sematools for violence. So teorganizing takaona kuti zviri nani tichipati rechipiki nguva ichiripo tichitaura navo through madialogue tichitawo masport ekupromota tolerance and peace among them kuti patinozosvika munguva yemaelection vechipiki vanenge vakuziva kuti hapana chakashata kuti parudze pati yandinoda muzimbabwe iraiti yekodzero yake, asi zvinoitwa murunyararo. So nda kuti vave nespirit of tolerance. Kusati ndikaona ndakapfeka chiti yangu yeblack 401 kuratidza chiti yered 401 ndikapfeka chiti yellow 401 hatifanira kuziva kuti zvinotibatanidza zvikuru glozi ya all Zimbabweans more than what separates us kutinobhinya madifferent political parties.
Aiwa, vamwe vamuri kutarisirawo kunge varipo pagungano iri ndivapi?
Okay, tichange tina ambassador vanenge variko na honorable MP weapet vanenge honorable gallery vanenge varipo vachitaura paprogramu tichitaura nemastudent vedu epayunivhesiti yeZimbabwe tichikurudzira runyararo mukati menyika yedu yeZimbabwe.
Avo vange vari mukuru wesangano re4H Foundation vaJohn Muchenje vari parare muHarare naEvans Zininga weStudio 7. Chongotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Pepa naure Herald rine nyaya yekuti bazi rezvekudzidzana nedzimwe nyika riri kuda mari inodarika mabhiriyoni 110 mubhajeti regore rinouya richiparurwa mudare reparamende muna Mbudzi. Mari iyi yakapetwa kaviri pane yakapiwa bazi iri mwedzi wapera. Mubepa naure Chronicle mune nyaya yekuti hurumende haichabvumidza kupinda munyika mishonga inozorwa vana yeElizabeth and Baby Essentials Powders inonzi iri kukonzera chirwere chegomarara. South Africa yakatorambidza kutengeswa kwePurity Essential Baby Powder neTiger Brands. Bepa naure paintanet renewzimbabwe.com rine nyaya yekuti mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti kukunda kwakaita bato idzva richangoumbwa kuLesotho reRevolution for Prosperity kuri kuvapa chimbo chekuti vachakundavo musarudzo dzegore rinouya. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Pastor 7 apo mamuka semu kumatano nokahwane nevashamare vose kunotenda nebasa guru ramunobata mukomatano nokahwane. mukoma chunga kandi niere mukoma blessing zulu na tete masla sisi kanya wini. Wazano PF ya nyanya. Sebe chirova ne baturwe na kurova ba mango chikoda. Wakidza vuta ora kutishira ngo nyika inwe upfuma hose kugadzikana pamusara nepamusana kushira zvira ngo ndivo vari kutodzikopera moto muziso vanoti kurova zvari kuita vatove nhau dzimwe nyika dzakatarisa kupi dzakatarisa imo munyika kuti vana vezimbabwe tiri kushungurudzwa takatombotiza kuuya kusouth africa kutiza iyo Zanu PF asi tiri kungotaiwa 2023 ngaapinde zvake mukomana.
Hama vadiwa, ndinokumbirisawo nerudo rwaMwari, vanhu ngatisaperere, ngatisangotaura hai tichingotaura zvatinotaura pasocial media tichitaura zvinhu zvisina maturo. Ngatizazivei chinhu ichi nekuenda kunoregista kuti tivhote, kunyanyanyanya wechidiki. Tisu tiri kukanganisa zvinhu zvese bcause ndotiripo pakungotaura. Machembere vana gogona nasekuru vari kumamisha vanongoita zvinhu izvi ndokungozvinzwisisa vakaudzwa kumamisha ikoko nemasabhuku nemachiri. Isu ngatiendewo tinovhota, tinorejista kuvhota, tisangopera mukutaura tisina chatinoita. Ndatenda hangu.
Makadiko pastudio 7 apo kumatanonoka wande kumablessing zulu kurisei ikoko. Tinotenda nebasa ramunobata varume patii. Ninhau ndoda kungotaura kuti vedu mhiri yaita nyika yedu haichanakidza vedu. Taitoti hedu tasununguva taifara, nyika yasununguka, mudharabha mudharabha. But mudharau yave nani pane zvatakuona zvino. Nyika iyi payangotungamirwa naED tatambura vedu, tatambura munyika yedu yezimbabwe. Hai ndongoti zvangu vedu mhuri yezimbabwe, mukomana ngaapinde hake, mukomana ngaapinde, mukomana ngaapinde. Chimboonawo mukomana uyu, nyika yembavha, nyika yembavha inei. Mukomana akapinda zvinombosunungukawo vedu, ngaapinda hake mukomana.
Makadiko ikoko vana jonga nana tanonoka wande, ndiini mbuya mberi. Ndinotsigira baba vataura kuti tinosvikepi tichingonzi zvakadini zvikadini tichibvuma. Zimbabwe ina vanhu vakawanda, Zimbabwe ina vanhu vari kunze kwenyika vakawanda, vari mukati menyika vakawanda, mayuthi akawanda. Sumukai mese, sumukai mucheuke kuti chii chiri kuitika. Nyika yofa here? Makatarira mourayirwa nyika, makatarira imi muchipanhigara ivo vachidya vachiguta. Aiwa, ngatisumukei, nyangwe nesu chembere tingasumuke.
Makadiko pastudio 7 vana mukoma wande, ini ndiri kushushikana, ndiri kugwadziwa zvikuru nepamusana pokurohwa pamukoma Godwin Magurina. Mutepenyuri anotepenyura zvinodadisa, asina divi anorerekera. Ko, pavakaenda kunozwa kana kundotora zvaitika musangano zerumpefu, chii chakaipa ichacho? Kana usiri musangano wematsotsi nemhoni, ndopavanotaridza kauti Zanu PF ngemhoni nematsotsi, unanga chidobudika chokwadi. Tinoti kuna mukoma Mangudla, rambai makasimba mabasa eZanu. Isi tinovimba kuti muupenyu haifani kuti zvidzokorozo zvakaita saizvo. Mukoma Mangudla ndovaziya direct, ndakambosangana navo kuma2005 ikoko. Munhu wekuti kandisakakanganisi pavari kozvino, nenguva ndakavaona wava munhu wezera rekuti ato munhu atobvazira ta munhu mukuru. Kuyo tikati wachembera siwa munhu amashuva zvekuti anga achiita zvokurohwa, harisi zira iroko. Hatizvikurudziri, tinoti I'm very sorry. Sendere mberi nekutepenyura Studio 7.
Yepambare iyo yemupondwo yari kunzi akapondwa izvizvi nhengo dzeCCC dzotera dzichisungwa yasiyane neyamuo blessing ari iya iya yekuchitungwiza. Setisina kunzwa kuti nhengo dzizi Zanu PF dzomuterera dzichisungwa. Ndaumbozi uyu apondwa ndowezana apondwa kumbare. Hazvinowanika mukushanda toyazve kunyaya mapurezidenti yemputi yamabva kutaurai. Isu nhengo dzepo dzatigere chiyadzo chaidzo. So undoonekwa kuti dzimwe mabvamba maani kuti unyoro. Senii ndakazvimirira sinza usandambotambira kana inonzi top yepurezidenti yemputi yekungopuwa D nekambeu kacho. And that is 30 munana February patinozonzi kuti akutambira. Dai zvaibvira pambeu inonzi hurumende, dai kunzi hurumende yaibvuma kuti isashandise protocol yekunzi nyora naye muvillage, kwini vanhu vanofamba vari ngoti nhasi atambira ndinhingi tinhingi tinhingi. Nyaya yekunyorana mamisha iyi yaakusarudzana yaakusarudzana, asi tinongokoheri zvakadaro Mwari anotungamira. Totenda hangu vashamarari noti panyuzi dzatinoteerera misi nenguva apo naapo ini hamuna divi ramakarirekera kana one side, munobata nyaya sezvairi uku neuku, hamuna divi masiyana neZBC. Totenda baba.
Makadi pastudese makadini hai, ndinofara chaizvo. Ndonzi Chanda Rugadza, ndobva paBechnell Bridge. Hai, ndine nyaya yemutoro wenhau anonzi Godwin Manguja. Ndichiti very sorry kune vanhu vezanupiefu, mhondi dzevanhu, mhondi dzo hurumende inonyepa kuti kwai ha tichatesa mutemo unobata kuchengetedzwa kwevatoro venhau. Hakunyepa, ivo varivo vanotuma vana Munangagwa. Ha, Munangagwa shuwa, hai imhondiyo, mhondi chai chaiyo, mhondi chai chaiyo. Ndatenda zvangu vashamari vestudio 7 itai basa renyu chaizvo chaizvo, kwete Radio Zimbabwe. Handiteereri Radio Zimbabwe. Chinonzi Radio Zimbabwe chiini? Station inongorerekere kubato. Handiteereri zviya zvino. Studio 7 ndo indoteerera inotaura nhau dzechokwadi kuti vanhu vose vanokwanisa kunzwa zviri kuitika munyika. Ndatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeIran inonzi yave kutumira mauto akawanda nechinangwa chekuda kuedza kumisa kuratidzira kwevanhu zvichitevera kuurayiwa kwamasa Amin. Masa aive nemakore makumi maviri nemaviri akafira mumaoko emapurisa mushure mokusungwa achinzi ainge asina kupfeka dhuku remusoro zvakanaka. Vanhu vanoti vaona motikari dzemauto dzichiendeswa kudunhu revanhu verudzi rechked Amin aiva mukhed. Vanhu vanodarika zana nemakumi masere nevashanu kana kuti 185 vanonzi vaurayiwa mukurukatidzira uku. Somalia iri kuramba ichiwana rutsigiro rwekuti ibvumidzwe kutenga zvombo zvehondo. Izvi zvinotevera rutsigiro rwabva kuEthiopia neUganda. United Nations iri kutarisirwa kuvhota muna mbudzi ichibvumidza Somalia kutenga zvimwe zvombo. Asi Somalia inoti ikabvumidzwa kutenga zvombo ichakwanisa kurwisa vanopurukidza mwero veAl-Shabab zviri nyore. Vatungamiri venyika nomwe dzakabudirira dzeG7 vakasangana nezuro kuburikidza nedande mutande vakati vakazvipira kuti varambe vachibatsira Ukraine iyo iri kurwiswa neRussia. Vatungamiri ava mumashoko avabudisa pakupera kwemusangano vakati vakazvipira kupa mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky zvavanoda kudzivirira. Nyika dziri mugungano reG7 dzinoti America, Germany, Britain, France, Italy, Canada neJapan. Russia iri kuenderera mberi ichibhomba maguta akawanda emuUkraine. United Nations inoti zvimwe zvave kuitwa neRussia kunenge kutyora kodzero dzevanhu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Kanzuro yeHarare inonzi yave kuda kubhadharisa mituro pazvikwereti zvichaomesera vagari vemuguta. Rimwe sangano revanotengesa mumigwagwa rokurudzira mapurisa kuti asunge vari kuita mhirishonga kumbare pasina kutora divi. Vechidiki voita musangano paUniversity of Zimbabwe kuedza kukurudzira runyararo pemberi sorudzo dza2023. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichiti mosora zvakanaka.